Foreign Service Institute, Shona Basic Course, Unit 17. Basic Dialogue.
Muri kwende pinansi. Muri kwende pinansi. Ndiri kwenda kwa mtare. Ndinoda kumboona watenda. Ah, pa hospitali. Ndiye ni aripo. Hapana ba. Chete kumaira watenda. Ehunde. Zvakanaka. Bandera rekutanga. Musaoka kurugi.
Supplementary vocabulary.
Endamberi. Endamberi. Tenderuka kurunzere. Tenderuka kurunzere.
Sentences for systematic practice. Group 2.
Dikiti. Mumba mune matikiti mangani. Mune mapfumbamwe. Dikiti. Mumba mune matikiti mangani. Mune mapfumbamwe. Chinanazi. Mumba mune zvinanazi zvingani. Mune zvipfumbamwe. Mbatata. Mumba mune mbatata ngani. Mune pfumbamwe.
Group 3.
Vanhu. Muharare mune vanhu vazhinji kupinda mamutare. Vanhu. Muharare mune vanhu vazhinji kupinda mamutare. Dzimba. Muharare mune dzimba zhinji kupinda mamutare.
Group 4.
Migwagwa. Kuno migwagwa mishoma. Tichasvika kune migwagwa mizhinji. Migwagwa. Kuno migwagwa mishoma. Tichasvika kune migwagwa mizhinji. Dzimba. Kuno dzimba ishoma. Tichasvika kune dzimba zhinji. Nzira. Kuno nzira ishoma. Tichasvika kune nzira zhinji. Zvitoro. Kuno zvitoro zvishoma. Tichasvika kune zvitoro zvizhinji.
Group 5.
Isu. Kwedu akuna mandima. Isu. Kwedu akuna madima. Mananga. Kwedu akuna mananga. Iwo. Kwao akuna mananga. Tsunga. Kwao akuna tsunga.
Group 7.
Guta. Takasika kuguta rechipiri. Guta. Takasika kuguta rechipiri. Mugwagwa. Takasika kumugwagwa wechipiri. Chikoro. Takasika kuchikoro chechipiri. Bandera. Takasika kubandera rechipiri.
Group 8.
Rugi. Bandera rekutanga motsaoka kurugi. Rugi. Bandera rekutanga motsaoka kurugi. Piri. Bandera rechipiri motsaoka kurugi. Runzere. Bandera rechipiri motsaoka kurunzere.
Group 9.
Chigero. Ari kutsvaka chigero chake. Mambochiona here. Chigero. Ari kutsvaka chigero chake. Mambochiona here. Mwana. Ari kutsvaka mwana wake. Mambomuona here. Baba. Ari kutsvaka baba wake. Mambowaona here. Buku. Ari kutsvaka buku rake. Mamboriona here.
Group 10.
Kusika. Makambosika po here. Kusika. Makambosika po here. Kuwaka. Makambo waka imba here. Kubika. Makambo bika sadza here.
Practice conversations.
Makambo sika gweru here. Makambo sika gweru here. Ehunde. ndakaenda na baba muti. Makaenda rini? Mwedzi wakapera. Kugweru kwakanaka here? Kwakanaka kwazvo. Mwakagara nguva ndefu here? Takagara kwesondo.
Oral reading practice.
Mwakambosvika kwarusape here? Mwakambosvika kwarusape here? Rusape iguta diki rine chikoro chakanaka kwazvo. Mune zvitoro zvishoma. Vanhu vazhinji vanosanda muzvitoro. Vamwe vanosanda mumaofisi. Mune ofisi huru yekupetesa. Guta raRusape riri mumugwagwa unoenda kwaMutare. Munobvazve mugwagwa unoenda Nyanga.
End of Unit 17.